kubva pakaitika shanduko kuZimbabwe gore rapera iro Mauto paakatora simba vakaisa munangagwa patigaro takabva tatanga kuenda kuvanhu tichiti nemamiriro aita zvino aya chii chamungatarisire kuti chiitwe kuti nyika yedu idzoke kwatingati civilian rule. Saka mutsvagurudzo dzatakaita tichibvunza vana vezimbabwe rujekerere takaona iyo information yatakwanisa manje kuchizoisa paflyer ratichange tichifamba naro iyo pane madimands akawanda ari kudiwa but chekutanga ndechekuti panodiwa sarudzo dzakajeka uye dzinoitwa murunyararo vanhu havana kutenda kana kuwimbika kwekuti izvi zvichakwanisa kuitika gore rino maringe nekuti vamunangagwa vakaiswa pawakaiswa nemauto sekuziva kwatinoita vamwe vakanga vari vatungamiri vemauto vavice president naminister of foreign affairs vese ivava vanhu vakabva vasiya mabasa kuchuto vakapinda muhurumende itsvai zvinova izvo zvinika kukashamadza kune vanhu kuti vangabva vasiya here kuri kunzi opposition yahwina kana kuti panoda kuti pachinje leadership yenyika zviri kukahamidzano wakawanda saka chinodiwa ndechekuti vamunangagwa vakwanise kuita commitment iri open kune vanhu kurujekerere yekuti kuchakwanisa kuita maelections murunyararo uye ari free and fair then neissue yeviolence I think matanga kuona kuti nyaya yeviolence yatanga nezuro chaiyo kuzaka kune mayouth akarohwa MDC akarohwa neweZANU PF so maincidents ivavo ava kutanga kuita ndo zvimwewo zvatiri kukumbira kuti vamunangagwa vataure nesimba rakadzika kuti pasaitike nyaya dzeviolence then panewo nyaya yokuti maopposition anongogara achicomplaina mapolitical parties kuti haasi kunyatsoziva kuti zvebvr zviri kufambiswa sei kana kuti michina ichazochengetedza zviri kutorwa ichazenge iri papi kana atingati maservers aya ndo zvimwe zvatinokumbira kuti izvozvo zvinofanirwa kuti zviitwe zviri transparent kuti vese vachakwikwidza musarudzo vange vaine kugutsikana
ko panyaya yemauto apa muri kutiwo kudii
iyo nyaya yekuti mauto abva aregedze zvachose kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika chinova chinhu muzimbabwe kubva muna 2002 general zvinawashe mazuva yavo pavakataura nyaya idzodzo dzekuti hakunazve munhu anokwanisa kutonga nyika muzimbabwe kana achinge asina kurwa hondo mashoko iwawo haasati adzorwa military leadership haisati yakwanisa kutaurazve statement
pogadziriswa sei panyaya yekutiwo mauto asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika
tiri kukumbira kuti general Sibanda kana vachikwanisa vauyezve pachivhitivhiti votaura kuti rwendo runo isusu military hatinei nechekuita nesarudzo ticharespecta outcome ichabuda nokuti mamirira zvakaita iko zvino vana vezimbabwe vane kutya kwavainako mauto akabva kupindira mune zvematongerwo enyika tinoda kuita sarudzo in 6 months hatina chokwadi chekuti mauto anoregedza here kupindira muna izvozvo ndo chimwe chiri kugunun'una nevana vezimbabwe kuti paitwe commitment iyoyo then pane mitemo yaunoziva inombunyikidza maopposition parties kana kuti macivic groups zvakaita sanana posa nanana aipa mitemo iyoyo ichiripo isingatendere vanhu kuti vaungane kana kuita inonzi no freedom of association kana assembly ndo zvimwe zvatinokumbira kuti mitemo iyoyo yaifanirwa kuitwa repealed kungobviswa ndo zvimwe zvinokwanisa kuitwa navamunangagwa kuti paite goodwill yekuti tione kuti pane mareforms kana kuti takananga kumaelections akajeka so ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo zvatiri kutarisira uye zviri kutaurwa nevanhu rujekerero rwezimbabwe patakaita tsvagurudzo yedu ndo zvatakakwanisa kuisa paflyer ratinaro iri
saka mune urongwa hwekuti musvitse ongororo yamakaita iyi kuna vamunangagwa mbune
izvozvo tichazama kuti tizviite tichaona kuti tingazvifambise sei kuti gwaro iro ririsvike ikoko nekuti pataitaura navabereki vakati kana muchikwanisa aya ndo mashoko atinawo imi endai kana muchikwanisa musvitse shoko iri